magweta edu aswera achimhanya mhanya pazuva ranhasi hatina kumbofungira kuti tichazova nezuva rakadai asi sezvamunongoziva kuti magweta ekodzero panombunyukidzwa kodzero dzevanhu Zimbabwe National Human Rights ndopainowanikwa iripo waswera achimhanya mhanya kunzvimbo dzakasiyana muHarare kuburuwayo tingangoti nyika yese kuchipinge kumasvingo kuVictoria Falls kuzvishavane chaiko chaiko kumasangoko waswera achimhanya mhanya nekuda kwekuti vanhu vanga vasungwa wakati wandei kuVictoria Falls tirikutarisa about 16 vasungwa nevamwe vanga vachingozvifambira vavo vanga vangopindira mune nyaya dziri kuitika idzova vanonzi matourisi muchirungu tine magweta edu amhanyako kunoda kuvabatsira
saka mune huwandu here hwevanhu vari kubatsirwa nemagweta enyu parinasi
ndingangoisa figa iyoyo pane 50 kana kuti more than 50 vatiri kuziva seZimbabwe Lawyers for Human Rights vatiri kubatsira pari zvino hazvisati tane nhamba yatingangoti iyi ndiyo nhamba yacho asi ndingangotora kwamuri ndichiti wapusa 50 wasungwa uyezve vamwe vachiri kuuya kwatiri vachida maservices edu asi pari zvino ndingangotaura ndakashinga kuti nhamba yatinayo yapfuura 150 from magweta edu amhanya mhanya kwakawanda wanda musakanganwa kuti zvakare nhasi kune vanga vari kudare zvakare vachipawo futi legal service magweta edu matatu wamaanda waJeremiah Bhamu newamutisa vachipawo wakasungwa musi wemande muno vamuHarare Mega pane hoho yakaitika muHarare saka isondo ratiri kuona kuti tiri kumhanya mhanya chaizvo munyika yeZimbabwe muHarare umu vatapanawo wasungwawo vanalinda musarira wako vanga vachifamba nekupai movement wasungwawo saka magweta edu amhanya zvakare kunoti kodzero dzevanhu dzisambonyekizwe